Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 4, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamwe vabereki vochema-chema nezuva ratarwa nezvimwe zvikoro rekuti vange vabhadhara mari dzebvunzo yeordinary level.
Zimbabwe Electoral Commission inobvuma kuti ichapa basa kukambani iri pamakambani matatu akasarudzwa neUNDP kuti itenge michina yekunyoresa kuvhota sezviri kudiwa nenera.
Kundengendeka kwakaitika nezuro manheru kunosiya vamwe vagari vemasvingo vakabatira hana mumaoko.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vamwe vana vakatarisirwa kunyora bvunzo dzeO-level gore rino vanogona kukundikana kunyora bvunzo idzi zvichitevera danho ratorwa nezvimwe zvikoro rekuti mari dzavanobhadhara kuti vanyore bvunzo idzi dzinge dzabhadharwa mangwana. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vevabereki vane vana vari kunyora bvunzo gore rino vanoti vaiswa parumana nzombe nevakuru vezvikoro vavazivisa kuti mari dzekuti vana vavo vakwanise kunyora bvunzo dzeO-level munambudzi wegore rino dzinofanira kunge dzabhadharwa panotopera zuva ramangwana. Kunyange hazvo boka rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC rakazivisa kuti vabereki vanofanira kunge vabhadhara mari idzi panosvika musi wa21 mwedzi uno. Mumwe mugari wemuHarare, amai Abigail Gutuza, avo vane mwana anodzidza pane chimwe chikoro achigara pachikoro ipapo kana kuti boarding chiri kuMhondorongezi mudunhu reMashonaland West, vaudza Studio 7 kuti havana kufara nedanho ratorwa nechikoro chinodzidza mwana wavo. Amai Gutuza vati danho iri rauya panguva iyo homwe yavo yakaboka uye vasina kana kwekupotera. Pakatariswa kusamira zvakanaka kwakaita zvino munyika munyaya dzezveupfumi.
Inini semubereki ndakagumbuka, handisi tombofara zvaiitwa nezvikoro, zvokuti isu tiri kuzva kuti dheti rakataurawo deadline yekubhadhara exam fee April 21, and then all of a sudden takunzwa kuti hanzi bai mangwana kana master asina kuenda, saka inenge zvishuvira kuti mwana wacho hachatonyori. Saka kana vachizva kuti vachinja madesi achabva pa 21 April, vadii kuchizvisa mumapaper, vadii kuita public announcement, tese tobva taziva, because izvozvi zvoongojumwa kunzi enda unobhadhara bai mangwana. Mari yacho inobva kupi zvamunonyatsozva kuti kumabhenki mari iri kunetsa? Mari yacho inenge ichitonetsa, plus isusu tatakabhajetira kuti 21 April.
Mumwe mubereki ane mapatya anodzidza pane chimwe chikoro chiri munharaunda yemarondera mudunhu reMashonaland East, vaJames Chidhakwa, vatsinhira zvataurwa namai Gutuza. VaChidhakwa vati vana vavo vaviri vanogona kutadza kunyora bvunzo dzavo dzeO-level sezvo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo mumabhanga ose munyika.
Tiri kunzwa kukatya madzwa zvisinga zvakanyanya nenhau yekuti isusu hurumende yakamhinga yataura kuti ita deadline yekubhadhara maexam fees yavana musi wa21 April, but hakushamisika takunzwa kuti deadline yave kumangwana ndo musi rovharwa zvikoro. Hatichaziva kuti tiwane upi mari yacho kumabhengi. Vada kuenda kumabhengi makiu acho ariko akanyanyisa, hatikwanisa kuzvora mari kana mabhengi kwacho kune vamwe vasitorina mari dzacho. Zvinotangira papi nenyaya idzodzidzi?
Zvichakadai, vaJeffrey Chechete, avo vaimbova mumwe wevatungamiriri vesangano rinomirira vadzidzi munyika reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, vakurudzira bazi rinoona nezvedzidzo yepasi kuti ripindire munyaya iyi, vachiti chinhu chinorwadza kuti mubereki anopedza makore 10 chete achiendesa mwana kuchikoro, asi vakuru vechikoro vozongomuka vachiti nguva yapera kuti mwana abhadhare mari yekunyora bvunzo. Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti zvikoro zvizhinji zvatora danho iri zvikoro zvine vana vanodzidza vachigara muzvikoro izvozvo. Vamwe vakuru vezvikoro vataura neStudio 7 vasina kuda kubuda pamhepo vachiti havabvumirwe nemitemo yavo yebasa kutaura nevatori venhau. Vati vatora danho iri nepamusana pekuti vachange vasiri muzvikoro izvi panguva iyo vana vachange vari pazororo. Zvichakadai, munyori mubazi rezvedzidzo amai Sylvia Utete Masango vati tivatumire mibvunzo yakanyorwa asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo iyi. Nekune rumwe rutivi, gurukota mubazi iri vaLazarus Dokora vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo kudzamara taenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanonzi vabvuma kuti pamakambani matatu akasarudzwa nesangano reUnited Nations Development Program kana kuti UNDP ndipo pachasarudzwa kambani ichawanisa ZEC michina yekunyoresa vavhoti yebiometric voter registration. Izvi zvinenge zvave kureva kuti ZEC haichadzokeri kumakambani gumi nematatu ayakanga yambosarudza kuti akwikwidzane mukiwanisa michina iyi. Izvi zvinonzi zvabuda mumapepa asvitswa mukudare repamusoro reHigh Court nhasi nemagweta ari kumirira mai makarau panyaya yakakwidzwa kudare iri nesangano remubatanidzwa wemapato anopikisa wenera richipikisa danho rekuti ZEC iise urongwa hwekutengwa kwemichina iyi maoko eState Procurement Board iyo yakakwirawo zvakare kudare pamwe chete neZEC.
Mutauriri wenera vaDouglas Monzora vanoti vari kufara zvikuru nedanho iri sezvo vanhu vakasarudzwa neUNDP vari ivo vave kuzowanisa michina nyika kwete vanhu vaizosarudzwa nehurumende. VaMonzora vanotiwo musangano wenera wavakaronga kuti uitwe mangwana uri kuenderera mberi kunyange hazvo mapurisa akavarambidza kuti vasangane muAfrica Unity Square muHarare inove nzvimbo yavaida. VaMonzora vanoti musangano wavo wave kuzoitirwa panzvimbo iri kunze kweguta yave kunzi Freedom Square. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tikufara zvikuru kuti nyaya yedu so far yafamba zvakanaka odo isina kupera zvayo. Asi chikurukuru chabuda ndechokuti mai makarau wabvuma iwo kuti vanhu chete vakasarudzwa neUNDP vanosvika vatatu, makambani matatu ndiwo chete avomakwikwi ekusupplya biometric voter registration kits. Ndo zvatati tatigara tichida izvozvo, saka tiri kufara zvikuru nenyaya iyoyo.
Zviri kureva here kuti hurumende yanga yakunzi ndo yaakutenga michina iyoyi haichapindi mazviri?
Hurumende iri kungopinda pakupa mari yacho chete, asi kusvika patasvika apa zvinoreva kuti makambanis matatu aya akasarudzwa neUnited Nations. Kana akasarudzwa neUnited Nations chete isu tinofara nazvo. Chataatisingadi ndechekuti hurumende isarudze vanhu vayo, iyo ZEC yacho inofanira kudzosera chirongwa ichi kunosvika panosarudzwa munhu wekupedzisira kuUnited Nations. Ati izvozvo hazvisisina nyaya yakanyanya kukura zvayo, uyezve tachikotawadzara nokuti vanobhadhara vamwe ndiani pakukwidza kwataita nyaya kumatare. Saka nyaya zhinji mazwana inyaya yemacost yekuti anobhadhara ndiani, ndo zvasara chete izvozvo.
Saka mutongi wedare apa here mutongo panyaya iyoyi?
Mutongo wedare haasati apa mutongo, tangoratidzana mapepa chete nokukurukura nemagweta amai makarau. Pamagwaro avanyora kukoti maafidavit avo ndo pavaita maconcessions kiwa yaya ekuti vanhu vatatu chete vakasarudzwa neUnited Nations ndivo vanenge vachizova nemvumo yekusupply mabiometric voter registration kits.
Totarisawo kuti mangwana mune musangano wamuri kuita wenera muchiri kuenderera mberi here nemusangano wenyu?
Musangano wedu uri kuenderera mberi. Nyuninto yedu panyaya yesadzo dzakachena haisati yanyatsogadziswa zvakanaka, saka isu mangwana tinoti chingori fire.
Vanga vari mutauriri wenera vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7.
Vamwe vagari vekumasvingo vakabatwa nekutya kukuru nezuro maneru apo dzimba dzavo dzangazungudzika zvichitevera kudengenyeka kwakaitika munzvimbo dzakawanda munyika pamwe nedzimwe nzvimbo dziri kuchamhembe kweAfrica. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Kunengenenga uku kwakasiya vanhu vazhinji vakabatira hana maoko. Kunonzi kwakatangira kuBotswana uko kunonzi kwakaningeneka zvakanyanyisa pamwe nekusouth africa uko earthquake iyi inonzi yaiva nesimba svema pane remuzimbabwe. Vagare vataura nestudio 7 nhasi vanoti vakapindwa nekusvika kukuru apo dzimba dzavo dzakatanga kuzungusika. Vatendai makause vanoti zvakavatyisa zvikuru apo vakangonzwa imba yozungusika uye panze pachiita mutinimira.
Earthquake takatoinzwawo nezuro kozi kuma 7-7 takato nana kato bata kapa zvakaitika kapi kadone kato puanika. Asima reports akutaura kuti iri kudzoka nhasina 2 a.m. saka ikadzoka iri western sezvakaitika nezuro. Tokutoshikirawo upenyu wenyu.
Vatakaendesa tichazorwa mumusha werujeko vanotiwo vakashamisika kuti chii chaitika sezvo vakanga vasingatarisire kuti zvakadai zvingaitika.
Takabatwa nekutya zvikuru kunyanya mapast 7-7 uko. Takangowanawo mumba mawindo akutoshekasheka. Tarisaziva kuti ndiyo earthquake yacho tangoona kungoti ndozva kutoitika. Then ndopetakazorangarira kuti earthquake yanga kutoitika.
Asi vamwe vagare vanoti vari kutya kuti earthquake iyi ikadzoka zvakare sezviri kutaurwa nevamwe vanhu vakawanda vanogona kurasikirwa nedzimba mudziyo pamwe chete neupenyu. Mugari wekwamucheke muzvaritsidzi Nyamaro pavanoti nhasi varotya kurara mumba vachiti kunengenenga kune simba kungangodzoka semanzwiro avari kuita.
Ini ndiri kutotya kozi ndiri kutonzwa kuti hanzi nhasi iri kuuya inenge yakatosimba kudarika yanga iripo nezuro. Saka ndiri kutotya kuti nhasi ndinomugara seimba macho apa iri kunzi ichauya kwakunoedza kureva kuti tinenge takarara ka. Saka zviri kutotivhundutsa takatobatira vana mumaoko izvezvi.
Amai Cecilia Garamombe vanoti vanotyira kuti hurumende haina kugadzirira kubatsira vanhu pakaitika matambudziko akadai sezvo kusina mari uye zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Tiri kurarama mairi mazuva ano hatizivi kuti inenge yakagadzirira here kuti pakazoitika madhameji vanhu vakakuvara vakarasikirwa nezvinhu zvavo kuti vangazokwanisa kutibatsira here. Tikatarisa futi pakamboitika kana mafloods paya paya tinoona kuti zvakatozotora nguva kuti vanhu vabatsirikane. Saka zvogona kuzotiremera pamberi vapa.
Kunengenenga kwakanyanya kwakaitika munzvimbo dzakawanda dzinosanganisira Plumtree, Bedbridge, Harare, Gwanda nemasvingo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.
Tichiri panyaya iyi, bazi rinoona nezvemamiriro ekunze rinoti kundengendeka uku kwakakonzerwa neearthquake yakaitika kuBotswana yakazoita kuti maungira ayo anzwikwe kunyika dzemusouthern Africa. Mutauriri webazi iri vatichi Zinyemba vaudza Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 kuti havasati vanzwa kana paine vanhu vakakuvara.
Ichokwadi kundengendeka kwakaitika nguva dzingangoita 28 nguva dzeZimbabwe dzemanheru apo kundengendeka kwakarema kune huremu hwekuita 6.5 on the Richter scale kwakaitika muBotswana. Nzvimbowo dzemuZimbabwe nekuSouth Africa zvakanzwika. Saka notasa kuti maongororo redu atiri kuona vanhu vazhinji kubva kuChipinge, Gwanda, Kariba, Mutare, Bedbridge, Weza, Kezi, Harare, Bulawayo nekutora kuti kwese kwese vakanzwa kundengendenga ikoko. Asi chandisinganyanya kuziva ndechekuti hatisati tawana hedu hwohwo kuti pane zvinhu dzimba dzakapunzika here kana kuti pane zvakatsemuka here. Asi isusu sevabazi vemamiriro kunze neyemamiriro ezvinoitika zvekundengendenga izvozvo mazuva anotevera mashomanana tichange tichiona kuti zvakamira sei, kune kwakapunzika here kana kuti pane zvakaitika zvakanyanya kutitevera kana kukuvadzwa kwevanhu nezvakadaro.
Mungatimi vanhu vachinge vanzwa zvakadai tomboti zvanga zvanyanya maningi vanofanira kuita sei?
Chinowanzoitika ndechekuti kundengendenga kunogona kungouya musina kuzvitarisira. Zvakasiyana nemamiriro ekunze atinonzwa kuti makore aya achangonaya. Saka zvinonetsa kuti mungadi. Asi zvakadaro tinonge tichikurudzira kuti kana kuri kunge zviri kana kuti uri tingati mumahofisi mune matebhuri aya anenge matafura aya unogona kuhwanda pasi petafura pematebhuri iyayo. Asi zvichienderana nokuti kundengendenga uku kwakakura sei.
Mungati menyika yakagadzirira here dai paiwanikwa chiitiko chakadai chichitangira imomo muZimbabwe?
Ndisingazvive, ndodarira kuti mamwe mabazi ehurumende kana edzimwe nhengo dzinogona kunge dziri munyika dzinogona kunge dzichikwanisa kubatsira ipapo, asi isusu tiri vemamiriro ekunze. Chinonyaya kunetsa pakundengendeka kwenyika kunoti haunyatsoziva kuti zvichaitika, unozongoona zvaitika. Saka ndinodaira kuti pane mapazio sekutaura kwandaita ehurumende vane basa iroro rokuzonge vachibatsira vanenge vavingwa nenjozi yakadai.
Mutauriri webazi rinoona nezvemamiriro ekunze Remit Department vatichizinyemba vachitaura namaFlas Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vaongorori vayambira kuti ukoronyera hwave kudzoka kumahombekombe kweSomalia mushure mekunge varume vanga vakapakata zvombo vapamba ngarava mbiri mukati memaava makumi mana nemasere vakadziendesa kune imwe nzvimbo inozivikanwa semuzinda wemakoronyera. Nemuvhuro makoronyera akapamba ngarava yekupakistan Salama 1 mushure mekupamba imwe yekuindia MSVAI Kausa.
Kusagadzikana munyadzi zvematongerwo enyika muSouth Africa kwauya nemuseredzero apo sangano reSNP Global riri kuti kuvandudzwa kwedare remakurukota uye kuwedzera kwekurudziro yekuti mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vasiye basa zvadzikisa chiremera chenyika iyi munyadzi zveupfumi kuisvitsa kumadhaka chaiko.
Vaongorori pamwe nevashandi vanoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi nhasi vapomera hurumende yeSyria kana kuti ndege dzehondo dzeRussia mhosva yekushandisa muchetura mukurwisa rimwe guta riri pasi pevapanduki riri kumaodzanyemba kweSyria. Vanhu vanosvika 65 vakafa, vamwe vanodarika 350 vakakuvara, vamwe vavo zvakaipisisa.
Makare, kambani yainzi Cold Storage Commission yave kunzi Cold Storage Company mazuva ano yaive chidadiso chenyika. CSC yainge ine makambani kumarondera Harare, Chinoi neBulawayo ichitengesa nyama kunyika dzekumawirira kana kuti dzemuEurope. Izvi zvaipa nyika mari inosvika 100 miriyoni pagore. Kunyange hazvo EU yakatemera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo Zvirango, gungano reEU richiri kutenga nyama yemombe kubva kuZimbabwe, asi Zimbabwe ndiyo hayo iri kundikana kuzadzikisa chiga chayo. Mumakore akare aya, CSC ndiyo kambani yesiraha yaive hombe muAfrica mose, asi iko zvino kambani iyi ine zvikwereti zvakawanda zvapakuti igwadame. Nhasi chaiye kumarondera mimwe midziyo yekambani iyi yange ichitotengeswa nezvikonzi zvedare nenyaya yezvikwereti izvi. Kumakore ekuma1990 kambani iyi yainge ine vashandi vakabayirwa zvitupa vanodarika chiuru nemazana mashanu nevamwe vakawanda vaiita maricho, asi iko zvino kune vashandi vasingadarike mazana mashanu. Kambani iyi inonzi iri kushanda pazvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% capacity utilization. Kutatarika kuri kuita kambani iyi kwapa kuti kambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA iuchike mari inosvika mamiriyoni 10 nemasere kuBulawayo kumutsiridza kambani iyi. Asi vamwe vashandi vanoti vave nemakore akawanda vachinzwa mashoko akadai ekuti pane vanoda kumutsiridza kambani, asi pasina chinobuda. Nekudaro vanoti vanovimba kuti rwendo runo haasi manatsa mukanwa ndonda kurota ichiyamwa. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanoti vanofara nezvaitwa neNASA. Vamoyo vanotiwo izvi zvichamutsiridza upfumi hweguta reBulawayo nekuwanisa vanhu mabasa.
Makambani akawanda akavhara muBulawayo, saka zviri kuitwa neNASA chinhu chakanaka kune ruzhinji rekuBulawayo, mabasa kuwana nzvimbo yekutengesa mombe pange pane zvimwe atinoti ma related industries vana glue, machines ne leather.
Asi handi vose munyika vari kuti NASA yabaya dede nemukanwa. Nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vaimbotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce Valaxon Zembe vanoti NASA iyo inoshandisa mari dzevashandi dzemujikandigere haifaniri kuonekwa ichisungirira mari pagumbo rengwe.
Mari yeNASA inokosha nekuti imari yemapenjeni yevanhu. Peinoiswa panofanira kunge pari panhu pane ramangwana rakanaka. Vanoita kuti mari yacho iwe inozobereka ichikura kuitira kuti vanhu pavanoenda kumujikandigere vavo vasazotambudzike nekushaya mari. Makambani akaita sana Cold Storage, kurudziro yedu kuhurumende ndeyekuti ngavatsvage vemaprivate sector vavanoita mapartnership navo pachirongwa chinonzi iyo Public Private Sector Investment Program. Ndo zvinoita kuti inyase kusimuka zvakanaka nekuti inenge yaakufambiswa sebusiness company.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vanoti vanopfuya mombe vanotambira zvikuru danho rekumutsiridza CSC iri.
Makore ose rimashure umu Cold Storage isati yava kambani ichinzi Cold Storage Commission yanga ichipa varimi mukana wemarketing yemombe dzavo nekuti kwakuchitori nemamarket nemabuying point.
Asi vaZakaria vanoti varimi vanodawo kupiwa mukana wekuti vave varidzi vekambani vachitenga mashares.
Varimi havangodi kutengesa mombe dzavo, vanoda kuwana mari kubva pamombe dzavo. Saka zvinogona kuwedzera mari kuvawo zvekare nemashares kana kuti tingati kuva vana muzvina business vari varidzi vekostorage iyoyo. Zvakabatana nehurumende, zvakabatana neNASA iyoyo.
Makare, Zimbabwe yainge ine mombe dzinosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana masere, asi iko zvino mombe dzadzikira kusvika kumamiriyoni mashanu nezviuru mazana maviri, uye dzenyama dzaderera kusvika pazviuru mazana maviri kubva pazviuru mazana matanhatu nezvishanu.
Munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti kunze kwemvura yakanaya zvakanyanya gore rino, vanhu vekuMozambique vari kupinda munyika ndivowo vari kukonzera kupararira kwezvirwere zvemalaria nezvimwe zvemudumbu zvakaita setyphoid. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaGwinji avo vange vari kuudza komiti yeparamende inoona nezveutano pamusoro pezvavari kuita kudzivirira malaria nezvirwere zvakaita setyphoid munzvimbo dzakabatwa-batwa nemafashamu vati vari kuronga kuita musangano nevamwe vavo vekuMozambique nechinangwa chekupedza kupararira kwezvirwere pakati penyika mbiri idzi. Dr. Gwinji vati kubvira kutanga kwegore kusvika muna kurume uwandu hwevanhu vaive nezvirwere zvakaita semalaria, cholera netyphoid hwakakwira, uye bazi ravo rakatora matanho akawanda ekuderedza kupararira kwezvirwere izvi. Vati semuenzaniso, kusvika muna kurume pane vanhu 134,224 vainge vabatwa nemalaria kana zvichienzaniswa nevanhu 80,964 vainge vabatwa nemalaria panguva imwe chete yegore rapfuura. Dr. Gwinji vati vazhinji vevanhu ava vanogara mumatunhu ari kumuganhu neMozambique anoti Masvingo, Manicaland, Mashonaland East neMashonaland Central. Vati ndosaka vave kutaura nevamwe vavo vekuMozambique kuti vagadzirise dambudziko iri.
To respond to this cross border challenges arrangements
kuti tigadzirise dambudziko ravanhu vanobva kuMozambique avo, tiri kuronga musangano nevamwe vedu vekunyika iyi kuti tironge kuti tingagadzirise sei dambudziko rokupara kwezvirwere pakati penyika idzi.
Dr. Gwinji vatiwo vakatoisa mishonga, maneti nezvimwe kunzvimbo dzine malaria pamwe nekudzidzisa vashandi vebazi ravo vari munzvimbo idzi kuti vakasike kuona nekurapa avo vanenge vachifungidzirwa kuti vanenge vabatwa nechirwere ichi. Vati zvirwere zvetyphoid zvakawanda muHarare kunyange hazvo zviri kuwanikwa kune mamwe matunhu. Vatiwo vari kutora matanho ekuti zvirwere izvi zvisapararire. Asi dzimwe nhengo dzekomiti dzati manyepo kuti bazi reutano rinoshanda mumatunhu ese dzichiti semuenzaniso munzvimbo dzakaita sembire kuMashonaland Central vanhu vanotoenda kuZambia kunorapwa zvirwere izvi. VaGwinji vazivisawo kuti vakatowana mari yekurwisa malaria kubva kuGlobal Fund pamwe nerubatsiro rwekurapa nekurwisa zvimwe zvirwere kubva kune mamwe masangano anobatsira.
Madistricts ese tinoatarisa zvakafanana, hapana ratinosiya, ese tinenge tichiwana information kubva ikoko. Kana kwaita problem toona kuti tinogadzirisa sei nezvatinenge tinazvo. Pandanga ndichitaura musoro pecentenary apa, ndanditaura musoro penzvimbo dzakaafektwa nemafloods dzakanzi ne Department of Civil Protection, ndo nzvimbo dzaafirwa nemasi, ndokwandataura centenary. Mbiri haina kupinzwa ipapo. Asi kana takuenda kumalaria maoutbreak, inotovapo sekutaura kwaita Chirebawa, ndo mamwe madisi atinoziva kuti kana kwatanga kunaya kunonetsa kusvika. Saka zvokutirena zvokuisa zvinhu zvinotangira ikoko, kuchizouya kuno zvino kunosvikika kuzvisinganetsi netsi.
Asi vati chikuru chinodiwa ndechekuti hurumende inofanira kuwanisa bazi ravo mari yakakwana, vachiti kana masangano anobatsira akamira kubatsira Zimbabwe, munyika munogona kuita dambudziko guru munyaya dzeutano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Studio 7 yakatanga kutepfenyura murimi rweShona Nendebele musi wa7 kubvumbi 2003. Studio 7 iri kusvitsa makore gumi nemana ichitepfenyura nemusi wechishanu. Kutanga nhasi tichange tichinzwa pfungwa dzevateereri veStudio 7. Wekutanga ndiva Wallace Mawire vanogara muZimre Park.
Studio 7 station yenhau inotipa news dzakasiyana-siyana zvokuti iye zvino yaku tambira kune nzvimbo dzakasiyana-siyana, tichionawo zvimwe zvinenge dzimwe nhau dzinenge vanhu vangasingawane tichitsikirirwa pasi. Saka takuwanawo imwe information yakasiyana-siyana munyika kuti vanhu tinenge tichinzwawo zvimwe zvinhu zvatinenge zvikakwanisa kuwanikawo.
Uyo anga ari muteereri weStudio 7 vaWallace Mawire vachitipa pfungwa dzavo pachirongwa cheStudio 7.
Studio 7 radio yakati jekera zvikuru nokuti ino mira iri pachokwadi, saka inotiitira zvakanaka nokuti inotaura idzo dziri nyaya chaidzo chaidzo dzinenge dziri kuitika.
Muchirongwa chevechidiki chethe connection nasi tiri kutarisa kurudziro yekuti vechidiki vavhote neuwandu hwavo musarudzo dza 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngati sanganei nasi nenguva dza 8 o'clock muchirongwa The Connection muneni mtungamiri Nkomo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. tiri kutarisa kurudziro yekuti vechidiki vanyorese kuvhota.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichitumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Vamwe vabereki vochema-chema nezuva ratarwa nezvimwe zvikoro rekuti vange vabhadhara mari dzebvunzo yeordinary level.
Zimbabwe Electoral Commission inobvuma kuti ichapa basa kukambani iri pamakambani matatu akasarudzwa kare neUNDP kuti itenge michina yekunyoresa kuvhota sezviri kudiwa nesangano reNERA.
Kundengendeka kwakaitika nezuro manheru kunosiya vagari vekumasvingo vakabatira hana mumaoko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekaya nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, toksiyaimina Chris Gande munhau dzechindebele.